Amai Valerio nasavanga vari kukaroi magunji makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. Kumagunji amai Valerio vaudza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri wezanupf avaudza kuti havatenderwi kutsvaga rutsigiro munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove zanupf. Vachivaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine utongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato rezanupf rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazivisa mapurisa.
Saka vari kufara. Mayouth ari kufara nekuti vari kuziva kuti kuna mama.
Nezuro amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tiri kuona kuti upenyu hwatinawo muno muZimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tiri kuti tiri kuda a good life for every citizen. Tida kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka ave ne life normal.
Patakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka rutsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marali ziko zvino handione kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndichinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei kwavanogara. Saka isisi tiri kuita inonzi car rally, tiri kufamba province to province tichisangana nevanhu kwavanogara, kwavanoshanda, tichinyatsotaura navo. Ndida kunzwa kuti upenyu hwakaita sei kwavari kugara.
Mumwe akapinda musangano wanhezuro waamai Valeria muzvari Rufaro Chatikobo anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Saka nyangwe uri kandidheti uri munhu wechikadzi uri kubato rinomukurumbira sezanupf kana kuti TCC, hapana munhu vashuma vangakuvhotera nekuti vanhu vemuno unhu womuZimbabwe nemuAfrica ndihwe kuti munhukadzi haakwanisi kutungamira nyika. Saka zvakanaka kuti aende achikumafuro nedimwe mombe, asi hapana chinobuda.
Mumwe anga achitsvaka rutsigiro nhasi mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lavhumo Madhuku vanga vari muHarare nhasi.
Ndafamba kutsvika vese vari kutengesa vari kudini vanaita kanavo madzimai akawanda nevana vakawanda ivavo. Kuvati kuona zvavadinyirozi tiri kuona kuti munutoti munofanira kuramba muchingoita basa renyu. Ndozvamunofanira kungoita nekuti nyika iriko zvaizvo zvakawanda zvichiri kutamburika muno. Saka mochirekedza hirozi bati kuzichengeza ukunde nekuti muri pahirozi mungoziva kuti bato rezanupf arinenge ratarawo nguva yakatirebei raatisi kuti zviriyeci yanguva yekuti mukati menyika muchitwawo rimwe bato rezvematambuko
mutauro webato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaustaro siziva vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakazorora nhasi. Sarudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu uye amai Valerio ndiye mudzimai cheche ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.